Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 15 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto ndivo vave mutungamiri wenyika mutsva mushure mekukunda musarudzo. Mumwe mutungamiri wesangano revakoti odzingwa basa kuGweru Provincial Hospital. Chirwere chegwirikwiti chopararira zvinotyisa chichiuraya vana vanosvika makumi masere kubva muna kubvumbi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutezeri wemutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto ndivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika iyi. Izvi zvaziviswa nhasi nevanoona nezvesarudzo munyika iyi ve Independent Electoral and Boundaries Commission kana kuti IEBC. VaRuto vari kutora chigaro chiri kusiyiwa nevaive mutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta. Kunyangwe hazvo varuto vari kupemberera vakundwa musarudzo idzi vaRaila Odinga vanoti havasi kufara sezvo vari kuti pane dzimwe nzvimbo dzisina kunyatsofambiswa zvakanaka nyaya dzekuverengwa kwemavhoti. Mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza.
Zvabuda musarudzo ndinoimba ndizvo. Zvangasvikidiwa ne mhuri yeKenya taona vaRuto William Ruto vanga vari mutevedzeri vaUhuru Kenyatta iye zvinova president elect vachikunda vaRaila Odinga ne zvikamu zvinosvika 50.4% kureva kuti vangoti dare mugano pane zvanga zvichidiwa nemutemo wekuKenya.
Titarise ipapo kuti vangoti pfuure nechidimbu chidikidiki zvinotaridza chimiro chipi mumamiriro akaita zvematongerwo enyika muKenya.
Zvinotaridza kuti vari kudiwa neruzhinji rwevanhu vemuKenya vavhota asi kune vamwe vane chitsama takati kuri vari kudawo zvimwe zvisiri ivo vaRuto. Saka kana zvakamira zvakadaro so vanotoda kutoti vatongi neuchenjeri vatongi neungwaro nekuti vakangoti kanganisei vanogona kupandukirwa.
VaOdinga tinoona vaane makore wakawanda vachifambira nyaya idzodzi dzekuva mutungamiri weKenya. Munoona vachizoenderera mberi here vachidzokazve kuti vachada kuramba vachikwikwidza?
Handioni vachidzoka. Nekuti apa vakachidzoka tikatarisa musiyano uri pakati pavo vaOdinga ndinodaira kuti zvandakambowana mutsvakurudzo dzangu vane makore 77 vanga vachikwikwidzana nemunhu ane 55 years uyo avadya musarudzo.
Mashoko ataurwawo navaRuto pavanga vachiudzwa kunzi ndivo vakunda maonawo sei?
Pashoka taura na Waruto vataura zanga zvakanaka vataura semutungamiri wenyika kwete semutungamiri webato rao.
Pane mamwe wo mashoko atanga tichiona ari kutendererawo nemamwe ataurwawo na Sachigaro wesangano rinofambisa sarudzo munyika yeKenya. Munoona sei mafambisirwo adzakaitwa nezviri kutaurwa taurwa izvi kunze uko?
Mataurira ita Sachigaro we Independent Electoral and Boundaries Commission yeku Kenya anoradza kuti pane twanga tuchiitika kuseri imo mukati mamshi batwa zvasvibuda musarudzo. Ndinoona sekuti pane nyaya dzatinogona kunge tisataudzwa asi dzadzichiitika nekuti ivo vanoradza kuti pane kuchitidzirwa kwanga kuchiitwa vamwe vanga vachifambisa sarudzo idzodzo vatotaura kuti pane mumwe anzi akashayikwa anga achifambisa sarudzo kune imwe nzvimbo iriko kuKenya ikoko. Vanga vachitaura kuti zvavaita zvekuzotaura zvabuda musarudzo sekutaura kwavaita zvazvichitoda ushingi chaiwo chaiwo. Mashoko anotaridza kuti kune zvazvichiitika nechekumashuro.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunhare kuPretoria South Africa naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union kana kuti ZPNU vaRobert Chiduku vadzingwa basa pachipatara cheGweru General Hospital. Vachiduku mutsamba yanyorwa nava S. Jailos vekomiti inotonga nekuranga vashandi kana kuti disciplinary committee yepachipatara ichi. Vanzi vabatwa nemhosva yekuita basa rekumirira vamwe vakoti pachivakwa chehurumende. Mutsamba iri mumaoko eStudio 7 vaJailos vanoti vachiduku vakachikora mutemo weLabor National Employment Code of Conduct Regulations usingatendere kuita mabasa ekumirira vashandi panguva yebasa pasina mvumo kubva kumushandirwi. Vachiduku vapuwa mazuva manomwe ekupikisa mutongo uyu kana vasina kugutsikana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vachiduku.
Ndanga ndichipomedzegwa mhosva yekuti ndakashandisa taimu yebasa kuita zveunion. Saka ndomhosva yandanga ndichipomerwa. Saka vati iwe takubata nemhosva yokunge uchishandisa taimu at work to conduct union business. Saka naizvo ndomhosva yavaro yavadzoti iwe tako kudzinga with immediate effect.
Pane dzimwe mhosva mbiri dzamaa muchipomerwa dzanga dziri dzeidzi?
Dzimwe mhosva dzanaa muchipomerwa mbiri dzachona yekutanga yanga ichiti iwe wakaenda kunotaura ku 98.4 FM uchipa zvidzidzo zveutano uchizviita mazvikokota munyaya dzezveutano uchiedzesera kuva nyanzvi uchizviita nyanzvi munyaya dzezveutano. Saka ipapo ivo medicalization yanga iripo vazosvika pakuti hauna mhosva. Taona kuti hauna mhosva nekuti handina kuzviita, handina kuwanika ndichizvindiri gynecologist kana kuti ndiri chiremba kana kudirani kana izvemuteto yangu ineya rejista general nurse handina kutomboishandisa. Saka handina wandakapersonifya. Saka naizvozvo ipapo vandishayira mhosva. Mhosva yanga yechipiri yanga yechinzi makataura mashoko akaita muchituka vashandi vakuru vakuru vehurumende nenyika inoyi. Saka naizvozvo ivo ndomhosva yanga achindipomera asi vapazvemutongo wekuti ina handina mhosva yandakapara panyaya iyoyo pamusaka pokuti havana kunge vaine umboo hunogutsa. Saka pamhosva mbiri idzi vati vashaiwa umboo hwemhosva dzinogutsa vakati ivo handina mhosva. Asi pane chitatu iyi kunyange mumaheri machonawo futi zvevakapwiswa asi vakati vakashandisa taimu yebasa asi zvazotishamisa ndezvekuti vautaura kuti haiwa zvetaimu hatinei nazvo makazviitira mumapremises edu ehurumende.
Taona mtapa machi waruguti muno kwanisa kupikisa, ndoja maa kuita ere.
Wongu ndinoko zile kupikisa, ndi ndiyo chanda kuita kutindi pikisa mtongo yoyo, nokuti ayema grift, uno ndi wadza mtongo uyu.
Asi muri kufunga kuti sei muri kuomeserwa kudai chingava chikonzero chei?
Chikonzero chipache na kuti ndiri kuomeserwa, chikera nyaya, ye industrial action yataka tanga yeti shinonia tosikangwa ni shato zati sitaka itanga kutaura ya yenda iti declare state of incapacitation msua 40 June manga matanga naka zote era kumashure saka izi shinora tija timeona sekuti izi shinora tija kuti iyo vati a chile gaiti nte kuno rola mpara nzungu
koza wari kutuoka asi maka chikora mtemo we labor actu.
Iwo ndo zvavari kutaura kuti takatyo mutemo Labour Act saka ini handisi kutenderana nazvo maitirwo azviri kuitwa nokuti mungandidzai nekuti nyika yose inoi ini ndindowanikwa ndiri mhosva vanhu vose vakangoenda kuindustrial action mawandira vakaita naingoonekwa chidota toitoi.
Mutungamiri werimwe sangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union kana kuti ZPNU va Robert Chiduku vachitaura vari parunare. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare repamusoro reHigh Court amai Emilia Muchawa vatsinidzira kuti vasungwa vane kodzero yekuti vataure nemagweta avo pasina kusorwa nevanochengetedza majeri. Izvi zvinotevera danho remumwe anoshanda kujeri rechikurubhi pasi peZimbabwe Prisons and Correction Services Superintendent Moses Gukurume mwedzi wapera rekurambidza gweta ramuzvare rekurambidza muzvare Rose Hanzi vanova vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights kutaura muchiwande nava Job Scholar vanova vanomirira Zengeza West mudare reParamende uyewo va Godfrey Stole vanomirira Chitungwiza North. Vaviri ava vanova nengo dze Citizens Coalition for Change vari muusungwa kuchikurubhi. Vakaendeswa kumatare na Mai Hanzi vanosanganisira Commissioner wemajeri va Moses Chiobvu uye gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi. Amai Muchawa vati muzvare Hanzi segweta vane kodzero yekutaura navasitole navasikala. Mutauriri wesangano reZimbabweans with Disabilities Association in South Africa vaLazarus Chinara avo vasingaoni vanoti vakaremara muSouth Africa vachibva kune dzimwe nyika vave kutyira upenyu hwavo sezvo vari kutumirwa tsamba dzekushungurudzwa kuti vabve pavanogara nenhengo dzesangano reOperation Dudula iro rinopomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe nezvizvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa. Vanorarama neurema ava vanogara pamusha weJep Modunhu rePretoria. Kunyange hazvo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vakaudza hurumende yeSouth Africa svondo rapera kuti Zimbabwe yakagadzirira kutambira zvizvarwa zvayo zvinoda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Vachinara vaudza Studio 7 kuti muzinda weZimbabwe muSouth Africa wakambenge wati uchavabatsira asi kusvika pari zvino hauna zvavari kuita. Hatina kukwanisa kubata miriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi kanawo mutungamiri wechikwata cheOperation Dudula vaNhlanhla Lux. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vaChinara.
Izvinezvi kunyatsotaura chokwadi hazvina kumira zvakanaka. Isu tikaingozvinzwawo sevanhu vanorarama nemadifferent disabilities tingofunga kuti pamwe isusu vachatibvira tsitsi asi hazvina kumira saizvo. Vaakutosvikawo nekwatiri navo havachatotidiwo muno zvokuti musi wokutanga pane musikana anonzi Privilege Zimbande. Privilege Zimbande akanga anotenga zvinhu zvake aida kutumira kumusha ombva vasanganidza naye anorarama neurema hweAlbinism umba vamutori rasumisu chusu. Saka, iye sinezi, waka sonyora, gwaru rawo, tamba yawo patino gara, rugutoti ibai papu, neguti isu sivutosha yawo pepu gara, imuchwana pepu gara.
Saka, wachi narako mapurisa, zvano taridza kunga, anoto chikavo, zino muru kupatsirika sei, pari zino.
Kutongo batsirika na kwetu katiku kutongo ita, deko kutongo tiwebio panapa, yati batane ika na watongo uya, ende mashoku watu kutongo tendela na kuti, kana washi katino ita, atiru kutane na u, katino tongo ita, kutunga mida isusu, wane ule mamberi, kuita sekunge wa wazwetisi, kuita utuwasa nanya kuzo, uvisana na wawa wabasi uedu watunga ni maasisi mbeni, taka ndo mamira atishangato ita shini, kutinoti wanu wachina wanu kwa ene, mawiponzi, ano chikisa shukuru shumutoti, apana chakanaka, apana uya, apana repo, uya not, protected to be honest enough was my brother now wakato shiko kuenda nesipuwa tanga tatiende zino kurukura na wajena we dugula mu
zamaka mbo taura zia wachi nara kuti we muzinda we Zimbabwe embassy wakambenge wachi rongo kuti wanga batira zala papi zo sopare zino
last message ya we ataka communicate na we wakati pindura panyosha wakanga wati titumire koko leye msuwa 10 June ya wakanga wakanyora wakangoti I was also Kashika Mushira. We come back to it, not to the Pamura after a week. I have come to attend Junior Alana, Alaka, we have Patiri, this Babu Consulate, Alana, also to the Watiri.
Saka pari zvino vachinara chinhu chikurukuru chamungada kuti mubetserwe nacho nevamwe venyu chii.
Kuwana transport yekuti tidzokere kumba. The only alternative, because we cannot go against these people, they are dangerous. They are precarious. Even the police, if you watch how, Taka, if you sing us, I told say, no, it is at now. Taka, we should do a chair, do chat with the Murkash, when we told you, when you point out that you are the Tuano, Chatin, the Mushas, the Mushak, you guys are you, and every single one.
Mutauriri wesangano re Zimbabweans with Disabilities Association in South Africa, vachinara vachitaura iwo vari parunare ku South Africa kwakare na Ivan Zininga we Studio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakasimuka muUkraine nemusi wechishanu yakatakura gorosi yakasvika muTurkey nezuro. Iyi ndiyo ngarava yekutanga kutakura gorosi kubva muUkraine kubva zvakanyoreranwa chibvumirano pakati peRussia ne Ukraine ichichikokerwa ne United Nations ne Turkey. ngarava gumi nesere zvakwanisa kutakura zvekudya zvakaita sechibage nezvimwe kubva muUkraine kwemavhiki maviri kubva zvanyoreranwa chibvumirano ichi. Ngarava dzange dzamira kufamba nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia. Kutadza kutengesa zvinhu kweUkraine kwapawo kuti chikafu chinetse nekudhura pasi rose. Chikwata chenhengo shanu dzedare reCongress remuAmerica change chiri mudare reTaiwan nhasi kuratidza kutsigira chitsuwa ichi. Chikwata ichi chiri kutungamirirwa nenhengo yemaDemocrats Senator Eddie Markey vekuMassachusetts. Nhengo idzi dzatambirwa nemufaro nenhengo dzedare reparamende reTaiwan dzichitungamirirwa navaLo Ching Cheng vebato riri kutonga reDemocratic Progressive Party. China yanga ichiedza kudzivirira vezvematongerwo enyika kubva kune dzimwe nyika kuenda kuTaiwan nekutumira mauto pedyo nechitsuva ichi. Kubva zvakashanyirwa chitsuva ichi nemutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica amai Nancy Pelosi. China inoti Taiwan idunhu rayo. Kota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeSouth Africa amai Thandi Modise vasvika kuRussia kumusangano wakanangana nekuzeya nyaya dzekudzivirirwa kwenyika. Izvi zviri kuuya panguva iyo Russia iri kupomerwa mhosva yekuda kupamba Ukraine. Rwendo urwu ruri kuuyawo panguva iyo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vashanyirawo South Africa nedzimwe nyika dzemuAfrica. Kunyange hazvo South Africa iri kuti haisi kutora divi pahondo yeRussia neUkraine, vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kuenda kwayo kumusangano we10th Moscow Conference on International Security kunoratidza kutsigira kwayo Russia. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti hurumende inofanira kutaura nevedzisvondo dzechipostori nedzimwe dzemukati menyika idzo inoti ndidzo dziri kunyanyokonzera kupararira kwechirwere chegwirikwiti icho chauraya vana makumi masere kubva muna kubvumbi kusvika pari zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Paimbove gurukota rezveutano panguva yehurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti vanobvumirana nebazi rezveutano kuti vedzisvondo idzi ndivo vari kukonzera kupararira kwakanyanya kwegwirikwiti nekuti pamusangano yavo panenge paine vana vakawanda vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira denda.
Hurumende zvainofanira kuita manje ndezvekubaya vana ava nhomba vese zvavo. Kunyanya vemazichechi vavanga vasina kubayiwa votoita special campaign yokuimmunize vana gwirikwiti nyika yose kuti tidzivirire kupararira kwechirwere ichi. Asi in the long term hurumende ngaiite macampaigns okudzidzisa kunyanya makereke asingabvumiri vana kubayiwa nhomba ichivadzidzisa kukosha kwekubayiwa nhomba.
Vanotiwo kunze kwekubaya vana ava nhomba hurumende inofanira kugadzira mutemo unomanikidza kuti mubereki wese abayise mwana kudzivirira zvirwere zvakaita segwirikwiti.
Ngapaitwe mutemo wokuchengetedza kodzero dzevana vadiki nokuti vana vari kurayiswa nevanhu vakuru, kodzero dzavo dziri kutyorwa nevanhu vakuru vane mareligious beliefs avo. Hurumende ngaiona kuti yagadzirisa ipapo kuchengetedza kodzero dzevana vadiki kusvika vakwanisawo kuzviitira madecisions.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiri wesangano rinomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa avo vati hurumende inofanira kugara pasi nevedzisvondo dzisingadi kuti vana vabayiwe nhomba yekudzivirira zvirwere zvakaita segwirikwiti. Dr. Marisa vatiwo kusabaya vana nhomba kunopinzawo munjodzi vaye vanenge vakabayiwa.
Zvireva kuti kana yazoitwa mutemo inenge yava mhosva yekuti vanhu vanenge vatirambidza kuvana vavo kubayiwa vanogona kutotongwa nematare edzimhosva nokuti kukwadzisa kwemwana iyeye ari under age saizvozvo iye asina simba nokuti mubereki ari kuramba chinhu chakaipa zvikuru chinogona kupa njodzi kune vamwe futi vana vakati wandei mucommunity. Tovuraisa vanhu vakawanda munyika, tovuraisa vana vakawanda munyika, tinoremadza vana vakawanda munyika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kukomiti yeparamende inona nezveutano kuti tinzwe divirayo panyaya iyi sezvo sachigaro vecommittee i Dr. Ruth Labode vati vange vari mumusangano asi munyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira mamwe machechi echipostora nemamwe yemuno pasi pefederation for indigenous churches in Zimbabwe zvakare vari nhengo yeRapture Ministries Church Reverend Matthias Tsine vaudza Studio 7 kuti vanotungamirirwa nehurumende panyaya dzeutano uye vakamirira kudzwa nehurumende kuti vofambisa sei nyaya yekudzivirira kupararira kwegwirikwiti pamagungano avo.
Ngatisati tavana shoko rinotaura kuti pagungana patingadzivirire sei, nekuti tichitaura kudai hatisati takuziva kuti iro rinombodzivirirwa sei maringe nekuungana. Saka naizvozvo tototarisirawo kuti hurumende dai yagona kutibatsira kuti tinzwisise pamusoro pechirwere ichechi maringe nekuungana nezvose zvavanoda kuti tiite tikwanise kuzviita izvozvo kuti tichengetedze vana tichengetedze utano.
Munyori mubazi rezveutano Dr. Jasper Chimedza vakazivisa nezuro kuti kubvira pakatanga kuparira chirwere ichi muna kubvumbi kwamutasa kumanikaland pafa vana makumi masere munyika uye vazhinji vacho kubva kudunhu remanikaland uko kwakafa vana makumi mana nevashanu. Kune vanhu mazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi. Hatina kukwanisa kunzwa kuti vanhu vakabatwa nechirwere ichi vakamira sei mune mamwe matunhu sezvo mutauri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vange vasina kupindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo kusvika musi wa11 mwedzi uno paifungidzirwa kuti paive nevanhu churu nemakumi matatu nevatanhatu vainge vabatwa nechirwere ichi asi zana nemakumi maviri nevashanu ndivo vainge vaongororwa kuti vaive nechirwere ichi. Nekuda kwaizvozvo Dr. Chimedza vanoti hurumende yakaparura chirongwa chekubaya nhomba vana vese vane mwedzi mitanhatu kusvika pamwedzi gumi nemishanu. Vanoti chinangwa chavo kuona kuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zvevana vese ava zvadzivirirwa kubva kugwirikwiti. Chirwere ichi chinobata kana kuuraya vana vasina kubayiwa nhomba vari pasi pemakore gumi nemashanu. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuchikamu cheUnited Nations chinoona nezvevana cheUNICEF sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Muteedzeri wemurayiridzi wechikwata cheZimbabwe Rugby cheMajunior Sables Under 20 vaMarvin Churume vanoti vari kutarisira kuti chikwata chavo chichakunda Uruguay nemusi wechina mushure mekukunda Canada 32-34 mutambo wakatambwa nemugovera kuCanada kwakare. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mchanganya uye weStudio 7.
Makwikwi atafambira anonzi Canada Conference akarongwa neveWorld Rugby gore rino nekuti makore mairi apfuura kwakusingatambwe rugby. Saka vakaona kuti tikwanise kudzoka kunge taakutamba tichikukidzana nedzimwe nyika, vakaona zvichikodzera kuti tinge tawanawo practice kuti tinenge tichimbotambawo nedzimwe nyika. Canada ndo yakamba yanzi ndo ino inenge ichihwesa mitambo yachina yose.
Pane matimu akawanda sei uyezve Zimbabwe iri kubuda sei parizvino?
Parizvino kune matimu mana anotiwo Canada, Zimbabwe, Uruguay neChile. Saka parizvino kwatambwa mitambo timu netimu yatamba kamwe chete. Isusu takatamba neCanada seZimbabwe takakwanisa kuvakurira. Uruguay ikatamba neChile, Uruguay ikahwina. Saka mamirira akaita zvino parizvino Zimbabwe ndo ichiri pamusoro nekuti ndo yakakwanisa kuwana zvibodzwa zvakawanda kupfuura dzimwe timu dzose.
Mutambo wenyu unoteera uchange uriko rini uyezve muchatamba nani?
Mutambo unoteera unenge uripo musi wechina tinenge tichitamba neUruguay.
Muri kutarisira kuti muchabuda sei pamutambo uyu uyezve zvii zvamungati madzidza pamakwikwi aya?
Tikutarisira kuti uyu mutambo uyu unenge unenge usitombori nyore nekuti takaona vachitamba vakomana vekuUruguay ende haindimba ndimba chaidzo, vakasimba. Asi tikutarisira kuti sezvo vamwe vakomana vedu vange vasarira kuZimbabwe vakakwanisa kusvika nezuro, saka chikwada chedu chakwana manje. Saka takutarisira kuti tinoenda tinonokwanisa kumiramira tiripo tichitarisa kuti tingangovakundawo. Zvidzidzo zviripo.
Motezeri wechikwata cheZimbabwe Rugby Junior Sebos vaMarvin Chirume vari parunare kuCanada naMavelas Muchanganya uye weStudio 7 musakangana kuti kuLive Talk tichitaura nezvesarudzo dzekuKenya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Praxides Jeremiah PJ munaudze isindebele.